Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Australia inoti kutanga mabhizimusi muZimbabwe zvakafanana nekutakura mvura nerusero. Econet yotanga chirongwa chekutumira mari pachishandiswa mbozha nhare muSouth Africa. Guta reBulawayo rotsika madziro panyaya yekumanikidzwa nehurumende kukanzura zvikwereti zvemvura zviri muvanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mumiriri weAustralia muZimbabwe vaMatthew Newhouse vanoti nyaya yekuda kuvamba mabhizimisi muZimbabwe kuzvisikira moto muziso nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose nekuda kwemitemo uye mashoko evari kutonga. VaNewhouse vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weAfrica Down Under kuPerth muAustralia apo paikurukurwa nyaya dzemabhizimisi. Vanoti nyaya yechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema haina kujeka uye zvichatora gore rose kuti vanhu vaone kuti Zimbabwe iri kutora gwara ripi munyaya dzezveupfumi. VaNewhouse vanotiwo zvinhu zvinoshamisa chose kuti upfumi hweZambia huri kutoita zviri nani kudarika Zimbabwe. Vanotiwo vekunze vari kudawo kuona kuti hurumende ichabata sei nyaya dzevashandi vehurumende, nyaya yekuti ndiana achatsiva vaMugabe uye kuti hurumende yeZANU-PF ichashanda sei nevanopikisa. Vanotiwo nyaya yekutengeswa kwemangoda ekwamarange haina kujeka. Australia imwe yenyika dzakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo muZANU-PF zvirango. Australia yakatemera zvirango vanhu makumi matatu nevatatu pamwe nekambani yeZimbabwe Defence Industries. Australia imwe yenyika dzakabuda pachena kuti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna chikunguru. Kubvira ZANU-PF zvayakanzi yakunda musarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa, nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dziri kuyambira kuti ZANU-PF ikasavandudza maitiro ayo, Zimbabwe inogona kudzokera kumakore ekuma2008 apo upfumi hwakaenda kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Nyika dzakasiyana-siyana dzinoonawo nenzira dzakasiyana-siyana zviri kuitika muZimbabwe, ende dzichiongororawo maererano nezvaanokararira wotora zvinzvimbo zvaanotorawo zvichibva mukune zvaanenge achikararira nezvaanoda kuti wawana. Zviri kutaurwa neveAustralia izvi zvekuti muZimbabwe iye zvino izvi hapasati paane kumamiriro akanaka enyaya dzezveupfumi kuti vamune mari dzekunze vauye. Handifungi kuti ndezvechokwadi izvozvo izvo, nekuti iye zvino izvi tinotatikatarisa mapolicies, mitemo yemuZimbabwe iripo, kusiya kweimwewo zvayo iripo yekuti pane zvimwewo zvida kuti zvigadziriswe zviimprove. Tikatarisa takaongorora tinoona kuti tava nyika yekuti vamwe vari kuuya vari kuuya vachiona kuti zvakufara kana kuri kuuya kuisa dzimwe mari, vari kuisa mari dzavo. Kune nyaya dzemigodhi dziri vanhu vari kupinda mimigodhi, kune nyaya dzemanufacturing dzinoda kuti dziuye. Saka vasanyanya kutarisisa mamwe mataurire anenge achiitwa newepolitics pavanenge vari pamapolitical platforms avo vachitaura zvimwe zviro. Ngatimirire yetinoti mutemo chaiwo chaiwo unenge waiswa nehurumende itsva kana makabhineti yedu yaapo, totofamba shandiso pamwe chete kuona kuti mitemo yacho iyoyo yaiswa mitemo yekuti nyika yedu iendere mberi.
Asi imiwo sevanotungamira mabhizimisi munyika umo, mune urongwa here wekusangana nehurumende itsva iyi kuti munge muchikurukura?
Takatomboita kusangana kwekutanga, pane kusangana kuripo kuchaitika zvakare mukugara pasi nekuronga pamwe chete. Chatamirira iye zvino izvi ikabhineti, nekuti sevanhu vemabhizimisi tinoshanda pamwe chete nemakabhineti ministers anenge aiswa ava pakati, ndo chatamirira iye zvino izvi. Asi kutaudzana nekugara pasi nekukurukura kuti tiwirirane, izvo zviro zvaapo zvakatotanga kuti zvaakuitwa kuti tifambirire pamberi. Patori nechirongowa zvakare chekuti vana veZimbabwe vose vanyase kutsetsenura kuti Zimbabwe chaiyo chaiyo yavanoda inofana kunge yakafamba yakamira zvakaita sei. Chirongwa ichocho chapa chinzvimbo chaka chiri pamberi zvikurusa sekuti nemazuva mashomamera anotevera chisange chichiparurwa kumhuri yese yeZimbabwe nepfungwa dzakange dzakaiswa pamwe chete nevanhu vatinoti mathink tank wayawa vakaongorora vakuti kuti chaizvo chaizvo the future Zimbabwe yedu yetinoda ndeyakamira sei, yakaita sei, kuitira kuti vanotonga nevanotungamirira vanyase kunzwisisa nekuziva kuti ndo zvinoda vana veZimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vari parunare muHarare.